Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti nzvimbo dzakawanda dzaberekera ingwe.
Berishonga iya yakanyanyisa zvatati tingambofungiri because yakatanga sevateereza vanoziva zvichapfuura muPretoria vachiti vari kutsvaka vanhu vanotengesa zvino madrugs. Ndokubva yaspreada yava kunana Johannesburg, kunana Jeppstone, maravastat vanhu vapisigwa zvunhu. KuJohannesburg Tefontein kunoikwatourawa vanhu vatatu vapisigwa mudzimba.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Zvina zvinaomera mushe munyika yese paAfrica sekuti vanhu vanga vachifungidzira kuti zvichange zvichiitika kune vemarori chete, asi tiri kuona kuti zvaakutoitika nemunogara veruzhinji. Tiri kuona kuti vave kutotora zvinhu mumashops maforeigners. Joburg yanga iri batai murefu batai mupfupi, vachitora zvinhu zvese mumashopu, kobva kwati Germiston area yeGermiston vanga taundi irova rakatovharwa, asi vanga vachipadza vachitora.
VaJuru vanotiwo vatyairi vemarori vakawanda vari parumananzombe.
Koti kuMpumalanga Malilane takawana maripoti aibva ku nemamembers yedu nengozi dzesangano redu, vakadzikiswa mumarori, vakati aiwa hatina hatiri kuzviita zvatiwanze kuti mudzike mumarori. Kobva kwati chimwe chiitiko chakaitika, rimwe rori rakadzingirirwa vakaripwanya vakakuvadza muchikairi ikoko kuMpumalanga ikoko. Kobva kwati kuDurban kwapiswa marori mairi.
Mumwe mutyairi wemarori ari chizvarwa cheZimbabwe vaRoni Mabororo vanoti vaswera vari pamba sezvo vari kutyira upenyu hwavo.
Nhasi hatina kukwanisa kushanda, hapana kana akwanisa kushanda, motikari dzavo dzakangomiswa. Vamwe vakwanisa kuvanga vachida kubudawo vachida kusenza, ndo vamwe vanga vakukandawo maupdates vachitaura kuti tapfurwa, tiri kupfurwa, please musauya kuno, musauya nenzira dzakati.
Tabvunza vamabororo kuti sei vari kurwiswa.
Zviri kutaurwa kuno zvimwe chete inoramba iri nyaya imwe chete iyoyo yekuti maforeigners havachadi, havasi kuda maforeigners vagari vemuno, asi vanhu vari pamutemo wekuti vange vachisenza muno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuDurban vaWhisper Ganya vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwavari.
Zviri kuitika kuno kuDurban nekuJoburg nhasi Blessing hakuna kumira zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vemuno, vagari vemuno, muzvizvarwa zvemuno havasi kufarira nyaya yekuti vavanoti maforeign nationals kuva vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanorana mashops, vanotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana nevanodrivha matrucks, vese ivavo vari kupomerwa nyaya yemhosva yekuti hanzi mabasa haasi kuwanika nenyaya yekuti maforeigners avatora mabasa. Saka naizvozvo vari kupisa matrucks, mota dzese dzanzi famba nekuti dzese dzinge dzichifamba nemaforeigners ndianodrivha vanobva kuZambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, ndo madrivers anenge arimo matruck iwavo vari kupisa. Kwozoti mashops ese anoshandwa nemaforeigners saizvozvo, anoonwa nemaforeigners ari kupiswa zvakare. Saka hatisi kufara nezviri kuitika izvi.
VaShumba vakurudzira vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica kuti vapindire sezvo zvinhu zvaita manyamamire nerongo muSouth Africa, uye hurumende yenyika iyi iri kukundikana kuchengetedza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Saka ndinongoona sokuti dziri kuregererwa kazhinji nehurumende dzedu dzekuchamhembe kweAfrica kuti havasi kuita zviri enough. Mastatements wongu takamaona, ende sokutaura kwandakaita nezuro tinofara namastatements akapiwa neZimbabwe neZambia, asi zvava kuda kuti danho ravachatora rive rinoendiswa kusadak organ and on defense and security kana kuAfrican Union chaiko, because hatingarambi tichiurayigwa vanhu takatarira.
Mukuru wemapurisa muJohannesburg vaDavid Tembo vanyora padande mutande ravo retwitter kuti vanhu makumi mapfumbamwe vasungwa. Vati mapurisa ari kushora zvikuru mhirizhonga iyi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanonzi vanga vachitarisirwa kutaura nenyaya iyi manheru ano panhepfenyuro yeSABC. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wavo muzvare kuSela Diko. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.